Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemari mukambani iyi vaWashington Mashanda vati kambani yavo ine zvirongwa zvinosvika 30 zvekusimudzira zvivakwa nekuunza mari muZimbabwe. VaMashanda vati zvirongwa izvi zvichaitwa mumakore 25 anotevera. Nekambani yavo yakabatana nekambani yemusouth Africa yeTransnet. Vati chinangwa chekuita izvi ndechekuunza mabasa munyika.
Izvozvo pfungwa dzedu hasati dzachinja. Titori tutononokerwa kuti tinge tichikwanisa kuenderera mberi nebasa ratikati tinokwanisa kuita. Saka isusu semainvestor, investment yedu haisi kuzomiswa nekunzi zvinhu zvaita se. But tine wimbowo yekuti situation yacho haizodeteriorateawo kusvikira pai pai kuzoti vanhu vemari vazoti mari yedu ikazoendawo koenda se, pamwe haizodzoka. I think saka ipapo ndopanenge pane balance kuti munhu wese ane basawo rekuti vange vachikwanisa kuitawo. Mapoliticians edu vanofanira kugadzirisawo kuti zvinhu zvienderere mberi, kuti business rikwanise kunge richiuyawo. Bhozi unenge uchidawo kuti mitemo yachenge iripo inozokusapotai nekukuprotektai. Takati tiri vanhu veinfrastructure, okay. And the focus yedu is on infrastructure. Tichitaura infrastructure tikutaura kune zvemvura, kune zvesanitation, kune zveenergy and all those is my infrastructure. Tinenge tine mafocus asi kuti tizonadzokwanisa kuti tinopindirawo mamwacho mune muchida kuti munge muchiclosawo zvimwe zviripo. Saka pane mamwe maprojects atiritao then isusu wafanike sedidi tine mamwe maprojects atikutoitawo anenge achikwanisa kusapota both zverail nemamwe mainfrastructure projects anenge achizoenderera mberi, nokuti problem yatinyanyoona ndeyekuti kazhinji tinenge tichitikatasa kumaprojects ava totanga kuchema kuti kune nhamo yeforex, kune nhamo yekati yekati. Isi chida kuti tizvikwanise kunge tichisupporta as much of our projects nemalocal activities anenge achiitika, kuitira kuti pamunenge muchizoti muda kuimporta muchitsvaga mari yekunze inenge iri for those zvinhu zvatingakwanise kuwana muno munyika.
Vaenderera mberi vachiti pari zvino chirongwa cheDIDG ndechekusimudzira kambani yeNational Railways of Zimbabwe, icho chichashandisa mari inosvika mamiriyoni 400 emadhora.
Progress yedu paNRZ project iri kuendera mberi. Tasvika point yekuti tiri kugadzisa maagreements, zvibvumirano zvinoita kuti tinge tichikwanisa kuti tizopuwa mumo yekuti tichitanga kuti tiite zvinhu on the ground and mabasa ataita. I think tichitanga vanhu vakatanga kumboona interim solution yatikaita pachiuya zvimwe zvitima zvekuti zvisanozobatsira NRZ kuti ikwanise kunge ichiita ichimuvha mamwe magoods ari on the ground at the moment. Then ipapo tichatanga kuzoita tapedza maagreements edu tichazenge takutanga manje kuti tichipinda tichinatsa kugadzirisa kuti tichitanga kugadzirisa basa ratinofanira kunge tichiita. And then mari dzinenge dzichidiwa dzichipinda and tichigadzisa organization, kambani nyowani inenge ichizorana marailway operations for the 25 years dzedu kuti dzikwane.
Vati pachirongwa ichi hapana vanhu vachazorasikirwa nemabasa. Vatiwo kune makambani ekunze akawanda anoda kutanga makambani matsva achaunza mari nemabasa munyika.
Basa anenge ariko railway yakagara inoproducer maskills zvekuti mukaenda even kune dzimwe nyika right now motoona kune vanhu vanoti ndakatrenda paNRZ. Saka isusu vimbiso yedu ndeyekuti tinoda kuti tinofanira kunge tichikwanisa kutora vatinokwanisa kunge tichipinza mukambani nyowani inenge based on my requirements ecompany kuti iite se inge ichikwanisa kuzooperata ichikwanisa kuita zvainofanira kunge zvacho chiitwa. Vanhu vane railway mukabvunza vanhu vanotarisa kuti railway ine zvainofanira kunge ichiita. Saka kuti zvese zvozviitwe tinenge tichida inoda vanhu and inoda maskills and then pazoitawo maprogram achazenge achienda kuti pane vanhu varipo nhasi but for 25 years pachange pachidiwo vanhu vanenge vachiita se vachipindawo mukambani imomo. Saka maprograma anenge achiranwa whether it's zvemaapprenticeship kana kuti matraining programs anenge achiita come through, zvese izvo zvinenge zvichizoitwa kuti vanhu vange vachikwanisa kupinda mumabasa. Tichitsvaga vanhu tichitanga tatarisawo kuti varimo vacho murewei nekuti ndovane unyanzvi wacho unenge uchidiwa. Then kana tichizotsvagawo vamwe vatinenge tashaya vasimo murewe mamwe mabasa anenge achidawo vamwe totarisawo futichi imo kana muZimbabwe mese imomo kuti pane vamwe vanenge vachikwanisawo pampani mamwe mainjiniya anenge achidiwawo vanokwanisa kuita se tinenge tichiedza kuti tivatore. Tichizotarisawo futi even nebroader diaspora yedu yemaZimbabweans because kutori nevamwe vanototi right inini nditori redi kuti ndidzokere ndinokwanisa kuita ndiane unyanzvi hwangu hwandawana ndiri kwandiri kushandira ikoko tende tichizotorwa Izo zeji tunoti ma requirements atinoda ema expatriate. Anofana nge ari mashoma. Vaya manozo vakunze. Vachuyo wanengivano unyanziyo umpongo watisina. Kana watu unyanziyo kutizo amusku unida kwingo ya kareba. Unungodoje kana je consulta. Kutiti kwa nise unge tichi build all my local skills. Dupa nige tichizo toro kufakuna umu wachuyo. But ne plani kutu wanofana kuita skills transfer.
DIDG iri kutungamirwa nevaimbo vevadzidzi vepachikoro chepamusoro cheNUST vakabatana nekambani yeTransnet yemuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.